manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 1 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvemari vamutoli Ncube nhasi vaparura urongwa hwekuwedzera mari ichashandiswa nehurumende. Zimbabwe inorangarira vanhu vakafa mumhirizhonga yakaitika gore rapera. America inoisa pazvirango retired Major General Anselm Namo Sanyatwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemari vamutoli Ncube nhasi vaparura urongwa hwekuwedzera mari ichashandiswa nehurumende hwemabhiriyoni 10 nemazana masere emamiriyoni emadhora, izvo zvichaita kuti hurumende ishandise mabhiriyoni 10 nemasere nechidimbu. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Vamutuli vatora budget ravo kunhengo dzeZANPF chete. Mushure mekunge nhengo dzeMDC dzaramba kupinda mudare dzichiti hadzitori vamunangagwa semutungamiri wenyika. Vamunangagwa vange vari mudare nhasi. Vamutuli vati budget ravo rine zvinangwa zvinosanganisira kusimudzira maindustry, kuwanisa vanhu chikafu chakakwana, kutsigira zvirongwa zvekurima, kubata vashandi vehurumende navana soro jena zvakanaka, pamwe nekuchengetedza vanotambura. Vati nekuda kwaizvozvo mari inotambira vashandi vehurumende ichawedzerwa mubudget iri kubva pamabhiriyoni 4 kusvika pamabhiriyoni 5.2 emaRTGS. Vamutuli vati osenzira yekurerutsira mushandi pakuoma kwaita zvinhu, hurumende yave kuzotanga kubata mutero pamunhu anotambira mazana manomwe nemakumi mashanu emadhora emaRTGS.
In order to cushion taxpayers against bracket creep,
kuti tirerutsire mushandi nekuti akwanise kutenga, ndave kukwidza mari yemihoro inobatirwa mutero kubva pa$350 kusvika pa$750.
Vatiwo hurumende inoda kusimbisa mabasa emhando dzemoto nekuona kuti nyika yava nemagetsi akakwana, nekudaro vapa mvumo kuzesa kuti ikwidze mutengo wemagetsi.
Tengo ya magetsi muzimba uchakwira kubva pa$9.86 per kilowatt hour, rinova senti rimwere kuAmerica, kusvika pa$0.27 zvemari yemuno anova masenti matatu emari yekuAmerica, uye mutengo uyu uchiri pasi.
Vatiwozesa inobvumidzwa kubhadharisa makambani nevaya vanowana mari dzekunze kuitira kuti vabhadhare magetsi nemadhora ekuAmerica. Vatiwo hurumende iri kubatsira vanotambura mumadhorobha nemaruva nechikafu nezvimwe, pamwewo nekuvapa zvekufambisa zvakachipa. Vamwe vatiwo mutemo unopa masimba eupfumi kuvatema, uyo waisungira kuti vekunze vanoda kusima mari muzvicherwa zveplatinum nemangoda vape zvikamu makumi mashanu nechimwe kuvanhu vemuno uchabviswa, uye vekunze ava vanotaura nevemuno kuti vopanana zvikamu zvakawanda sei.
Mutemo weIndigenization and Economic Empowerment Act wave kubviswa uchitsiviwa neEconomic Empowerment Act inoenderana nedingirira rekuti Zimbabwe is open for business.
Vaenderera mberi vachiti vanotarisira kuwanawo rubatsiro rwemari inodarika mamiriyoni mazana matanhatu emadhora kubva kune dzimwe nyika nemasangano anopa rubatsiro. Zvichakadai, vamwe vatiwo vemakambani embozhanhare anoita zvekutumira nekutambira mari vave kuzobhadharawo wamutero wa intermediated money transfer tax vashiti ndio varukita basa rekuchinja mari pamusika mutema vanongora nyaya dzeupfumi va persistence kwanyanya vauza studio 7 kuti budget ravanwira kana kachose asi rango ipapa kuti hurumende ichashandisa mari yakawanda kudarika yaichawana
kuzondopera kwarugore tinenge tatoshandisa yakawanda mabillion kuda 18 asi ichipinda muhomwe tichitarisa 14 taita sokudzokera kumashure kuya nekuti pane zvigozhero zviri pamberi saka apa zvinongotaridza zvobva kuti hongu vamukuru vari kushanda zvakanyanya asi vakatengedzera matambudziko ekumashure enyika
zvichakadai nhengo dzeMDC hadzina kupinda mudare dzichiti dzange dzichirangarira vanhu vakapfurwa vakafane masoja musi wa 1 nyamavhuvhu gore rapfuura uyewo hadziremekedze vamunangagwa semutungamiri wenyika mutauri wenational assembly advocate Jacob Mudenda vashora zvaitwa neMDC vachiti vamunangagwa ndiye mutungamiri wezimbabwe uye izvi zvakatotambirwa nemasangano akaita seUnited Nations neAfrican Union vapa mutongo wekuti nhengo dzeMDC dzisapiwe mari yadzo yadzinowana padzinouya kupara mende zvara nhasi nekuda kwezvadzaita asi mukuru wenhengo dzeMDC muparamende muzvare Tabita Kumalo vaudza Studio 7 kuti vachapikisa mutongo wava mudenda
isusu sematungamiriri veMDC hatina kuvinga mari muparamende tauya kuzomirira kodzero dzevana vemuZimbabwe vari kutambudzwa nezvanupiye iri kudla mari ichiba ichishungurudza vana vemuZimbabwe haisi nyaya yemari yatavinga muparamende toda kumirira kodzero dzevana
nhengo dzeparamende dzichaziya budget iri dzisati dzari pasisa svondo rinouya ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Hurumende yeAmerica nhasi yatemera zvirango zvekufamba retired major general Anselm Namo Sanyatwe nemudzimai wavo amai Chido Machona Sanyatwe vano venhengo yeparamende inomirira nyanga North mudare reparamende. Major General Sanyatwe ndovaitungamira mauto anochengetedza mutungamiri wenyika kana kuti presidential guard uye vakapomerwa mhosva yekutungamira mauto akapomerwa mhosva yekupfuura vanhu vairatidzira nevaizvifambira zvavo muHarare musi wa 1 nyamavhuvhu gore rapera. Vairatidzira vanoti vaisafara nenyaya yekuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yaironga tsoro yekubira sarudzo. Vasanyatwe vakasarudzwa nevaimbo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vatungamire presidential guard muna 2005 vachitora basa kubva kuna Brigadier General Armstrong Gunda. Muna 2017 mauta avaitungamira ndiwo akatungamirawo zvakanyanya kupidigurwa kwehurumende yavaMugabe. Vachipa uchapupu kukomiti yaitungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaKgalema Motlanthe kuongorora kupfurwa kwakaitwa vanhu, vasanyatwe vakaedza kunakurira nyoka menyu kune vanopikisa vachiti mamwe mabara ainge asina kubva kumauta avaitungamira. Asi vanopikisa vanoti izvi ndezvemugotsi matsuro. Gore rino vamunangagwa vakadoma vasanyatwe kuti vave mumiriri weZimbabwe kuTanzania. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana.
Isu sehurumende yeZimbabwe chinoti hakuna chizvarwa cheZimbabwe chinokodzera kuiswa pamasanction neipi nyika zvayo zvisina kuenda nokuUnited Nations. Zvavanyora muchinyorwa chavo tazviona, asi tinoti isusu sehurumende tiri kuita zvese zvatinoikwanisa kuti tiite kuti zviitiko zvakaitika musi wa 1 August nezvakaitika muna January zvipfuure maererano nezano rakapiwa necommission yakaiswa navamunangagwa yeMotlanthe Commission. Motlanthe Commission payakaiswa navamunangagwa hatina kunge taudzwa nanhingi kana nanhingi kuti tidaro, asi vamunangagwa neuchenjeri hwavo noutungamiriri hwavo ndo vakasarudza kuti ndo zvandava kuita izvi. Zvinoreva izvo kuti marecommendations akaitwa naiwayo vakamagamuchira.
Asika vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vamangwana vari kuti vakatoona sekuti vasanyatwe ava vaipomerwawo mhosva nevamwe yekutungamira mauto musi uyu vakatokwidziridzwa vachiitwa miriri weZimbabwe kuTanzania, nekudaro zvikuratidza kuti hapana matano akatorwa takatarisana nayo.
Vasanyatwe havachatungamiriri mauto, ndoti nchakakosha ichocho. Asika na tata tuwa tonu sanya afi, nyayiri puche ya ndiutu sanya afi nga wasa fita mure yao, nga wafi nishara, wa sanya afi nga wasa nga mwibasa. Iyo ya izale, zino zina mesha, kati ya zina nusatiri. Zina nusatiri zani alusizo kuti, vanu wangawari apa, vanu kuna kubapo kuti wasa kutizuiti kwezi, sita itika kechipiri, ndocho kutanga. Chechipiri, ndeche kuti icho, wasa nyasa wala kwa ndewa moshi, wasa nyasa wano pomeru wa moshi. Kuba kwa Amerika, kungawa ku Britain, kana kungawa kupisa kumi Europe, kana mu Afrika. Kupomerwa, handi, kubatwa ne moshi. Unufana watanga wa chuchiso, wabatwa ne moshi. Saka avana konvikse ni wasanyatwe.
Mwenyewari mbazirejo kuburisiko kwa mashoko Vanik Mangwana, washitawara wari parunari muarare na Blessing Zulu Studio 7. Blessing abato onyanzi mwenyewazozo matongiriwe nyika uye wari mkuruwe media center wa Ernest Muzengi, avati zviri kuitika zvinoratidza kuti Zimbabwe ichiri kuonekwa senyika isina utongo wejekerere nenyika dzakabudirira.
Zvandinotaura nedanho iri ndezvekuti zvinogwadza. Isu tanga tofunga kuti nyika zvayava muutongo humwe tichaita zvinhu zvinoita kuti tisaramba tiri paya panonzi paspotlight nedzimwe nyika, asi zvatoitika izvi zvinoratidza kuti taramba tiri paspotlight. Nyaya iri yokuti tinofanira kuvandudza nyaya dzekufambiswa kwezvematongerwo enyika muno nezvinoitawo zveupfumi, asi zvinenge zvaramba kuitika. Saka nyaya dzezvirango izvi zvavatemerwa vashanyatwa nomudzimai wavo inyaya dzinoratidza kuti munyika hamuna kumira zvakanaka, nyika haisi kuvandudzika. Taramba todzokera shure patanga tichifunga kuti tabva takabviswa vamugabe.
Asi vehurumende vari kuti ivo vari kuedza kuita nepose pavanogona kuzadzikisa zvisungo zvekomisheni yaitungamirwa navamuhlande iya, vachiti vanoda nguva uye America inenge yakurumidza kumedza kutsenga ichada.
Zvizhinji zvacho manyepo vari kuda kuzviita kakatingati window dressing pachirungu, zvokuda kuvhara vanhu kuti zvakati ndo zviri kuitika. Asi chokwadi ndechekuti izvozvo hazvisizvo zviri kuitika, hatisati taona pagiraundi chapo chaipo vandudzo iri kuitika.
Totarisa iko kudyidzana kweZimbabwe neAmerica, izvi zvinosiya kudyidzana uku kuri papi chaizvo?
Kudyidzana kweZimbabwe neAmerica kucharamba kusina kumira zvakanaka, nengari iyoyo kuti hurumende haisi kuda kuti igadzirise zvinofanira kugadziriswa. Izvowo zviri kunzi neAmerica zvinofanira kugadziriswa. Masecurity sector reform, nyaya dzine chokuita nezveikonomi kuti ivandudzwe, kuti nyaya dzefu idzi dzinofanira kuti dzichigadziriswa kuti agriculture yedu imire zvakanaka. Ndozvimwe zvofanira kuti zvigadziriswe kuti tiendere mberi, asi vanenge varamba kuzviramba.
Vanga vari vaErnest Mudzengi vanove mukuru wemedia center vachitaura parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weMozambique vaFilipe Nyusi pamwe nemukuru webato rinopikisa reRenamo vaOsufo Momade vanyorerana chibvumirano nhasi chekupedza kusawirirana kwanga kuri pakati pemapato mavo maviri aya kwemakore akawanda. Vanhu vakawanda vafa nhasi zvichitevera kurwiswa nemuchadenga kwaitwa mauto anga achipora muguta guru reYemen reAden, uko vamwe vanhu gumi vaurayiwa nemabhambu aputika pane imwe nzvimbo muguta iri. Nyika yasvitsa nhasi gore zvichitevera mhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu gore rapera mushure mesarudzo dzemusi wa30 Chikunguru izo dzainzi neve bato rinopikisa reMDC dzaive dzisina kuchena. Mirishonga iyi yakasiya vanhu vatanhatu vaurayiwa, vamwe vanodarika gumi vakuwadzwa mushure mekupfurwa nemauto. Zvichitevera chiitiko ichi, hurumende yavamunangagwa yakaumba komisheni yaitungamirwa nevaive mutungamiri weSouth Africa vaKgalema Mothlande, iyo yakaburitsa gwaro reongororo pamusoro pechiitiko ichi. Komisheni iyi yakakurudzira kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa igadzirise zvinhu zvakawanda kusanganisira kuti vane chekuita nekurayiwa kwevanhu uku vatorerwe matano uye mhuri dzevakaurayiwa nevakakuwadzwa dziripwe. Asi kusvika pari nhasi zvinonzi hapana chati chaitwa. Izvo zvinonzi nevamwe zvinoratidza kuti hurumende haina chayakadzidza pamirizhonga iyi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vaburitsawo mashoko ekurangarira zuva ranhasi iri, vachikurudzirawo kuti vane chekuita nekuurayiwa kwevanhu vatorerwe matano sezviri kukurudzirwa neMothlande Commission. Vanhu vanopfuura chiuru chimwe chete vakasungwa, vanhu gumi nevatanhatu vakafa uye vanhu vanodarika mazana matanhatu vakakuvara mumhirizhonga yakazoitika munandira wegore rino. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mutevedzeri wemunyori anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reMDC vaLuktamborinyoka pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki muzano PF vatafadzwa mugwadi. Tatanga nekubvunza vatamborinyoka kuti vanoti kudii negore rapera mushure memhirizhonga iyi.
Chandingangotaura ndechekungotima kudonde mamwe. Vamunangagwa vakasvika vachiti new dispensation, new dispensation, asiri kungoona kuti umhondi huri kuenderera mberi kuponda vanhu. Nyaya iyoyi yekungorova vanhu nekudii nekuita madandafu evanhu iri kuenderera mberi. Komisheni yakasetwa zvayo vanhu vakanga vafa, asi kusvika nanhasi pari zvinezvi hapana chati chaitika. Komisheni yakaona mapurisa nemasoja ari wakauraya vanhu, asi kusvika patiri panapa nanhasi hapana kana mupurisa mumwe chete atambosungwa kana musoja mumwe chete atambosungwa. Vanobva vangoona zvese zvaitika zvainga ingoripota chete yekuvhara kumeso, asi vanhu vachiziva zvakuti tiri mhondi.
Vamugadi,
ndandichifunga kuti pavachataura vatamborinyoka vachati aiwa nyika yane gore zvakaitika musi wa1 August zvaitika, vamva vamhanya havo kunobata pakutayo. Komisheni yakati masoja nemapurisa ndo vakauraya vanhu ofuichi, ipapo vari kureva zvavo nhema. Ndandichifunga kuvachataurawo musa iwoyo kuti ndandisakwanisa gore isu sebato rinopikisa reMDC takuita mhirizhonga inova yakakonzeresa kuti mugozova nekushayikirwa kwehama neshamwari uye nekukuvara kwevanhu nekuda kwevhaiorensi yanga yasvika palevhel zvingaiti musi wa1 August ichikonzerwa nezvinhu zvaazvi zvisina kudaidzirwa kana nezvinhu zvaazvi zvisina kana namaturo yose, zvinova zvinhu zvinonyadzisa chaizvo. Ndatifunga kuda vachanyara nekuda kwezvavakakonzeresa musi wa1 August.
Aiwa,
ndingangoti zvangu tafadzwa ari kunyebama. Inoti nyaya yatataura yakafadzwa here yetafadzwa nenyaya yekurayiwa kwakaitwa vanhu. Nyaya yaasiri kuda kutaura ndeye kuti vachamisa vakaenda pamberi pekomishoni vakabuda pacho, nende zvinozikanwa nemunhu wese kuti isu seMDC hatina kumbobvira takati vanhu vapinde mutsetse. Isu kana tichinge tadedzera kuti vanhu vapinde mutsetse kana tovape mademonstrations anobvunzwa nebumburo remutemo section 59, tinobuda pacho tinototaura munhepfenyuro dzese nemumapepa kuti taakuita zvakati, nekuti hatisi cheche wapusa wapusa. Tiri musangano unotsigirwa neruzhinji, ndosaka tichikontrola mataundi ese, ndosa vachamisa vakaita 2.6 million votes. Tinotsigirwa zvakakura chaizvo munyika muno, asi mirizhonga yakaitwa nevanhu vakanga vapinda mustreet havakanga vasina kubodedzerwa neMDC kana vachamisa. Vanhu vakangoitawo zvavakanga vaita nokuti vaifunga kuti maridzivadzo aifanira kukurumidza kubuda, ende vanhu ivavo vakapinda mustreet ikodzero yavo yekuprotesta. Asi tatina kutaura ndechekuti totora here upenyu hwemunhu nekuti apinda mustreet achiita demonstration nekuda maridzivadzo. Ataura iye kuti hapana humbo, asi tinotoona kuti ndofunga tafadzwa ari kungofadzwa nekurayiwa kwavanhu, haana kuverenga ripoti. Ukaenda papage 48 yeripoti unotonyanya kutaura wega, yakati vanhu vese vakaurayiwa nevakapondwa nevakakuvara vakakuvadzwa nemasoja nemapurisa. Komisheni iyo yakaenderera mberi ichiti vanhu ivava vakaita izvi ngavaende pamberi pedare, vaende pamberi vatongwe nemhosva dzavo. Asi nanhasi tirikungoona nyaya yarangonyarwa kunge mutemvura iri muchirongo, hapana chati chaitika. Takangomirira setakamirira Kristo kuti tione kuti chii chaitwa panyaya iyoyi.
Vangwadi, tingaona here zvakakumikidzwa nekomisheni iyi zvichizoitwa vane chekuita nekurayiwa kwevanhu vachimiswa pamberi pematare?
Chekusanganira kwezvaorinyokanhasi hatiri kukurukura pamusoro pemarekomendations ati zvakabva mukomisheni iye, nekuti zvose vakazviverenga nguva yaizvo zvaifanira kuverenga vakazvinzwisisa within the context yazvakanyorwa nao. Zvinoreva ukatora ripoti woya nayo painterview inoyi woita uchiverenga masections uchisivia, mamwe wadi kungobva waverenga marekomendations acho ose. marecommendations zvino mumatamburiro muchaona kuti bato renyu rinozikanwa imi kuti ndiyo raenda rechinokurudzira vana kuti hande tinodefenda vhoti yedu kana wapedza kuvhota pindai mastreets vabiti vanga vasingataurere mashoko iwayo vachitaura kuti muchaita
Chandru kutara ndechekungoti chete vamunaka kungato responsibility ndiye mukuru wemasoja akaponda vanhu zvese zvekutaurwa natafadzwa zvari kunyeba anotoziva iye kuti vachamisa vanoenda kuchechi vachamisa ndipaka vachamisa
Avanga vari vanongura zvematongero enyika vari nhengo yevechidiki mubato rezano PF vatafadzwa mugwadi manzwa zvakare kubva kumutevedzeri wemunyori anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reMDC vaLuktamborinyoka vaviri ava vanga vari parunare vari muHarare. Chirongwa chegore rino cheMandela Washington Fellowship chasvika kwamvura yacheka makumbo muWashington DC. Zimbabwe yanga yakamirirwa nevechidiki makumi mana nevaviri kubva pavano mazana manomwe vakabva kuAfrica. Chirongwa ichi icho chaizivikanwa nerekuti Young African Leaders Initiative chakatangwa nevaimbo wemutungamiri weAmerica vaBarack Obama muna 2010. Nasi tatsikwa na muzvare Samantha Siwanda avakavamba sangano re Signs of Hope Trust Zimbabwe iro rinorwira kodzero dzevanhu vakaremara. Tinokutambirai nemufaro muzvare Siwanda.
Aiwa maita henyu.
Muzvare Siwanda, mungatiudza pamusoro pesangano renyu?
Sangano re Signs of Hope rakabva muswa mugore ra 2014. Isusu tinorwira kodzero dzevakaremara. Saka tinoita mapublic forum atinoshedza vanhu vachiuya kuzonzwa mairano nezvekuremara and then tichipawo futi information tinoshedza vanhu vari mutungamiri wenyika. Last time tange tina mayor akambouya, even makansulars anouya veUNICEF vanouya kuzoti vape vakaremara information, nekuti tinoona kuti dzimwe nguva zvinhu zvinoverengeka havazviwani, vamwe havaoni, vanoshandisa braille. Saka zvimwe zvinhu zvinenge zvisina kana kumbo interpretwa kana kumboitwa sei. Saka tinovashedza kuti tizovapa information. Uye tinopa mascholarship sevana. So far tiri kubhadharira vana 10 vane vari deaf kana kuti vasinganzwe. Ndio vatinobhadharira. Uye tinoita zvemalibrary. Tinodonata malibrary books kuzvikoro zvine vana vakaremara.
Ndokubatai muromo. Toita fast forward taamu America muri muchirongwa che Mandela Washington Fellowship. Chii chakaita kuti muzosvika kuno?
Chakaita kuti ndisvike kuno, it was just yange iri application. Saka unongo apply, unotaura basa raunoita, and then you go through selection process. Saka takaita izvozvo kuZimbabwe vaida 42. Saka ndofunga taka apply taka wanda kuma 1000 ikoko saka vaida 42 chet. Saka ndizo zvakaita kuti ndizo pinda
muchirongwa. Mauya kuno makaenda kudunhu ripi?
Ndakaenda kuDelaware, ndiri ku State of Delaware, University of Delaware, ndokwandandiri.
Zvii zvamakadzidza ikoko?
Ah, takadzidza zvakawanda leadership. Takapiwa futi imwe strength finder test. Zvokuti uzive kuti chii chaunogona, chii chausingakoni. Semutungamiriri unofanirwa kucomplimentwa nevamwe vanhu, handiti kushanda nevamwe. Saka ini ndakazoziva kuburikidza nechirongwa ichi kuti chii chandinonyatsokona. Saka vakatichuzira zvinhu 5 zvaunonyatsokona. And then kana wakuchuza mateams ako kana kuti vanhu vanokutsigira, wakuziva kuti ndivanani vandiri kuda kuti vapinde. Vanondi complimenta inini zvandisingakoni. Ndoona kuti kazhinji ma leaders tinobata-bata kwese, of which it's not true, hatina ma strengths ese iwayo. Saka zvakandibetsera kuziva kuti ndepapi pandakasimba, ndepapi pandinoda mumwe munhu kuti
anditsigire. Tinoona kuti chirongwa ichi chasvika kwamvura yachika makumbo nhasi, chapera nhasi, makudzokera kumusha. Zvii zvamuri kutakura?
Zvandiri kutakura ndezvekuti vechidiki vanofanira kupindira kana kuti kubetseredza nyika yedu kuti iende mberi. Development is really dependent on young people. Saka isusu vechidiki ndisu tinofanira kusimuka izvozvi. Tinoona kuti generation yange iri mberi kwedu vakatakurawo ma AK-47 handiti vakaenda vakanorwa hondo vangu vasiri vanhu vakuru. Nesuwo this time takuda kuti vechidiki vasimuke. And pane zvinhu zvakawanda zvakataurika kuti you know tine mari yakawanda yakainvestwa matiri kubva tiri vana chaiko education. Saka zvinoda kuti wo nesuwo tive responsible. Tive ma leaders kwete kungoti ndakaona kuzoona chete.
Ehe. Tinotenda zvikuru muzvare Samantha Suwanda vakavamba sangano re Signs of Hope Trust Zimbabwe vachitaura vari muno mustudio 7. Taita rombora kanaka zvakare rekutsikwa neimwe nhengo iye chirongwa cheMandela Washington Fellowship. Vari va Robson Chere vanove Secretary General kana munyori mukuru wesangano revarairidzire Atuz Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Togamuchirai muchirongo vachere.
Ndinotenda kuwa.
Taurisai vachere muda kuti vateereri vandirove kuti vachere mavapei.
Aiwa ndinotenda vakanemirira.
Ndizvozvo
pachirongwa.
Tinoona vachere vanhu vanozikanwa zvikuru nesangano ravo reAtuz. Asi vakawanda vanoda kuzva kuti vachere chii chakasvitsa kuti vaende kuAmerica.
Vachere kuti vauye kuno kuAmerica inyaya yebasa ravanobata vari kumusha. Basa randinobata riri rezvedzidzo semurairidzi wesainzi. Tiuyezve ndichimiririra varairidzi zvekare. Saka izvozvo zvandinoita ndizvo zvakaita kuti ndinge ndichikwanisa kunge ndichisvika kuno. Ndakaapplyawo process sezvakaita vamwe wese. Ndakaendawo kumainterview ndikazokwanisawo kuselectwa pafinal list yevanhu 42. Vakauya kuno kusaka ndakauya ndichinyanyofokasa nezveeducation.
Masvika muno makaenda kudunhu ripi uye mamune kana university kana vapi vamaishanda nawo?
Ndasvika muno ndakaenda kuKansas State ndiri pauniversity yeKansas State University ndokwananga ndiri.
Zvamakadzidza zvamakutakura nhasi chirongwa chapetwa zvii nokuti tinoona vamwe vanogona kungodzokera kumusha vachibva kumisangano vachingoti ah kuma takabatwa zvakanaka takadya kwatatiri vachere vari kutakure.
Vachere vari kutakura zvakawanda zvichabetsera nyika yedu kunyanya panyaya yedzidzo. Ndiri kuKansas ndakakwaniswa kunzi ndichifambawo muzvikoro zvemuno ndichiona kuti vanozvifambisa sei. Tinoona America inyika yakabudirira zvikuru panyaya yedevelopment. Saka ndakaona zvakawanda kunyaya dzeIT, kunyaya dzemacurriculum awa vanoita yatinoti hwaro hwedzidzo. Urenge uriko kuzvikoro hwaro unoenderana nebudiriro yemunharaunda inoita kuti nharaunda yacho inge ichisumukira zvekare. Saka ndozvimwe zvezvinhu semurairidzi zvandichange ndichatakura kumusha seunion tonodzidzisawo maticha kuti no tinoda curriculum yekuti nyika yedu ibudirire. Curriculum iyi tinoita sei? Tinenge tine nzvimbo dzakasiyana siyana. Tine nzvimbo dzakaita sana Matebeleland dzinochengetwa mombe. Tikadzidzisa vanhu vana vakakura
vachiziva kuti chere nguva yaita diki. Hatinoziva kuti mune zvakawanda zvamuri kutakurira vana vechikoro pamwe nevamunoshanda navo musangano renyu. Avo ndava Robson Chere munyori wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vari muno mustudio. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Gurukota rezvemari vamutuli Ncube nhasi vaparura urongwa hwekuwedzera mari ishashandiswa nehurumende. Tabva taswa kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndokusiya mina ntungamiri Nkomo.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mtwaga zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 1 kuNcwabakazi 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, iningi selisole uluhlu lwesikhwama sendleko kahulumende i-supplementary budget etholwe ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube edalele ephalamende namuhla. Elamelika selethese izijeziso owayengumqondisi wohlangothi lwebutho olwabulala abantu abayisithupha ababetshengisela eHarare nyakenye ngemva kokhetho. LeZimbabwe namhla lifikise umnyaka ogcweleyo ngemva kokubulawa kwabantu abayisithupha ngamasotsha ngesikhathi betshengisela eHarare vesithi iZimbabwe Electoral Commission yayisiphuzile ukwethula impumela yokhetho. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Iningi selisole kakhulu uluhlu lwesikhwama sendleko kahulumende i-supplementary budget ethulwe ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube edalele ephalamende namuhla. Iningi lithi ibhajethi le kayisoze iphathise ekulungisiseni inkinga uZulu abhekane lazo. Kubika uBathabile Masuku.
Isikhwama selizwe esethulwe phambi kwamalunga edalele ephalamende awebandla leZANU PF singamabhiliyoni phose angamachumi amabili i-18.62 zimdollars, njalo lokhe singeneli inhlelo zonke eziqoqwe nguhulumende. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende uzama ukuphathisa ikampani kagetsi eyezesa ukuthi yenelise ukuthenga ugetsi, ngakho-ke intengo yawo isikhweziwe kusukela lamhla isuka ku-9 cents per kilowatt isiya ku-27 cents per kilowatt ngamadola eZimbabwe, njalo amakampani embayo ama-mine azabhadala ngedola lakwele Melika.
The electricity tariff for domestic consumers will be increased from an average of 9.86 cents per kilowatt hour, which is about 1 US cent, to an average of 27 Zimbabwe cents per kilowatt hour, which is 3 US cents at kilowatt hour, and that will be a subsidized rate.
Intengo yamandla kagetsi isizakhweswa isuka $9.86 ukilowatt elilodwa okulingana lesenti elilodwa leMelika isiya ku 27 cents per kilowatt okulingana lamasenti amathathu eMelika.
Okunye njalo okwethulwe nguNcube yikuthi isilinganiso seholo lezisebenzi okumele siqale ukukhitshelwa umthelo owepay as you earn sesiguqulwe sisuka kumadola angamakhulu amathathu lengxenye i-$350 sisiya kumadola angamachumi ayisikhombisa lengxenye i-$750, ethi le yimizamo kahulumende yokwenza impilo yezisebenzi zakhe ibe ngconywana. Lokhu kudabule inhliziyo zabaningi abathi uhulumende bekumele akhweze iholo. Omunye wabo ngumnumzana Michael Ndiweni ongumqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyebulawayo Vendors and Traders Association.
Ukukhweza iholo labantu uqakatheke kakhulu, akula ngqondo ukuthi umphathintambo wezemali athi yena kule mali eseleyo nxa sikhangela kodwa kubhajethi yakhe sibona ukuthi imali zabantu azikhushulwanga. Ngakunjalo-ke akuzwakali kakuhle ukuthi isepulasi leyo ingaphi isebenzayo.
Umnumzana Effort Ncube ongumcebisi we-National Consumer Rights Association uvumelana londiweni.
Into edingakalayo ukuba abantu bakhwezelwe amaholo, ukuba kulokhu kutshintshwa ukuthi khona abantu abathelayo sisusiwe ku-350,000 yasiwa ku-750,000. Kakuncedi ngokuba vele abantu kabafiki kuzona lezo zimali.
Amalunga edale lephalamende awebandla le-MDC ale ukungena kulomhlangano etshengisela ukuthi awemukeli umongameli Emmerson Mnangagwa njengomkhokheli weZimbabwe bethi watshontsha ukhetho. Umgcini sihlalo webandla le-MDC unkosazana Thabita Khumalo uchasisa ngaleli nyathelo labo.
Besikhumbula abanye bethu ababulawa mhla ka 1 August bebulawa nguhulumende yezanu ngokubadubula. So besihlangene njengabantwana be-MDC nabantwana baseZimbabwe sikhumbula lelo langa ukuthi sibe sephalamende lapho esibone khona u-Emmerson Mnangagwa esiza ephalamende. Sonke siyazi nje njengebandla le-MDC u-Emmerson Mnangagwa akazange awine kukhetho, wantshontsha ukhetho lwabantwana beseZimbabwe. So thina kasimkhangeli nje asimphathi njengopresidenti welizwe.
Uluhlu lwendleko yesikhwama sikahulumende olwethulwe lamhlanje lusolwe ngabaningi bethi ibhajethi le ayivezi uzwelo lukahulumende kuzulu weZimbabwe ngoba intengo yempahla ikhuphuka mihla ngemihla kodwa iholo lezisebenzi lingakhuphuki. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Elemelika selethese izijeziso owayengumqondisi wohlangothi lwebutho olwabulala abantu abayisithupha ababetshengisela eHarare nyakenye ngemva kokhetho umnumzana Anselim Namosanyatwe. Phezu kwesehlakalo lesi kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Embikwena wethu lenamuhla uhulumende weMelika wazise njalo ukuthi wethese uMkasanyatwe utshilo machawona izijeziso ezifanayo. USanyatwe usanda khethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuba ngumeli weZimbabwe kwele Tanzania. IMelika ithi iphatheke kabi kakhulu ngokuthi kuze kube namuhla sokwanele umnyaka nje akula socha kumbe ipolisa elibotshwe phezu kokudutshulwa lokubulawa kwabayisithupha laba ngosuku lwanamhlanje nyakenye kanye lalabo ababulala abantu abalitshumi lantathu ngozibandlela lonyaka. Ngokunjalo, elemelika likhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuthi ajezise abantu laba njalo ahloniphe amalungelo oluntu. Umanyano we-European Union lawo wethule inkuthazo efanayo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume olwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni.
Lokhu nje kutshengisa okusegcekeni ukuthi uhulumende wase-America uzimisele ukugcina olungelo owabantu bonke nje jikelele. Okutshengisa ukuthi owethu owalapha aseZimbabwe vele kalani lokulondoloza amalungelo kaZulu. Ngoba lo umnumzana uSanyathe uselesikhathi kusukela lapho ayekhokhela khona amabutho lapho kwadutshulwa khona abantu, namhlanje sekuze kukwanisa ukuba ngumnyaka i-1 year since kwaba le ndlakela le ekudutshulwa kwabantu. Kodwa akazange abotshwe njalo, kazange kube lo muntu owajeziswayo, nje okutshengisayo ukuthi uhulumende uzimisele ukuvikela abantu abayephula umthetho njalo nokuvikela abantu abasebenza umsebenzi wokuncindezela uZulu.
Kodwa singathi izijeziso ziyasebenza yini Nyoni nxa sikhangela ukuthi sesiside isikhathi uhulumende weMelika ethese amalunga ezanu-PF izijeziso kodwa akulabuvelo obuba khona kundaba zokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu?
Masingakhohlwa nje lapha mnumzana ukuthi izijeziso lezi nje yimhlobo lo abawuthi ngesilungu ama-targeted sanctions. okutsho ukuthi ziqondane ngamuntu ngamuntu lo oyabe efakwe kuwo lawa ama-sanction. So ziyasebenza ngoba singakhangela uhulumende walapha ubhizi uyagidizela nje ngokuhlabela nje emini lobusuku ukuthi ngakukhitshwa ama-sanction ngakukhitshwa ama-sanction kuze kube labantu abasehlezi okwamaviki ambalwa ngase embassy yase-America lapha bezama ukuthi kukhitshwe la ama-sanction okutshengisayo kusegcekeni ukuthi ayasebenza ngoba abuhlungu kibo labo abaphiweyo lawo izijezi.
Uhulumende weZimbabwe yena uyazihlupha yini, uyazama na ukulungisisa udaba lwamalungelo oluntu?
Hayi, iqiniso lihle nje mnumzane, uhulumende walapha eZimbabwe lo okhokhelwa nguMnangagwa kalali nje ngamalungelo abantu.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo oluntu, sixoxela eseHarare. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana utshele iStudio 7 ukuthi bayazisola kakhulu izijeziso zeMelika lezi esithi kazikho emthethweni. Wengeze wathi uhulumende weZANU-PF uphakathi kokulandela izixwayiso ezethulwa yikomishini eyaphenya udaba lokubulawa kwabantu laba eyayikhokhelwa ngowake waba ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Kgalema Motlanthe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Abalwa impi yenkululeko abasemhlubulweni wangezansi yamandebeleni sebexwayise uhulumende ukuthi anakekele inhlalakahle yabo, njalo bathi bafuna ukuphiwa izindlu lezimota bebongwa ngomsebenzi wokukhulula ilizwe. Phezu kwalokho bafuna njalo ukuthi imali abayithola ngenyanga yengezwe ngoba intengo yempahla lokudla iqonga mihla ngemihla. Kubika u-Albert Ncube.
Emhlanganweni wabalwa impi yenkululeko labo komiti yedalele ephalamende ebona ngezomvikela okhunjelwe Jawanda Hall ekwana ngomvulo, amahhovensi wewesidla amalahle besethezwa uhulumende umlando ungabananzi. Bathi bafuna isiphatho silabanye babo abasemazweni angomakhelwane anjengeSouth Africa leNamibia. Kungakho umnumzana Witness Sebata uthi uhulumende kumele abaphe izindlu ngamunye.
Besicela wonke ama-veterans babonge ngokulandelayo, omunye lomunye wakhe lapha ahlala khona ngakhelwe indlu.
Omunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Thuso Maphala uthi imali abayiphiwa ngohulumende ayiseneli, kungakho kuyadingeka ukuthi yengezwe.
Thina sithola 240 belinga ledola lamelika kuyayitshintsha wasesokubuya Intermarket Bank etshintsha imali kusetshenziswa imali yemarket kathethi idola lamelika liyi-RTGS to $1. Thina sibona ukuthi $240 ngelanga kathi umali kwatshintsha ngakwamandiplayo u-240 ngo-9 futhi sithola imali ebonakalayo ekuhambelana nalomu umuzukulu.
Umnumzana Redo Mpofu, omunye wabalwa impi yenkululeko, uthi bafuna uhulumende afake imali eceleni ezabancedisa lapho bephathekile.
I'm proposing that there be a special fund ku-Ministry of Health ezakhetha for ama-special illnesses treatments, lokuthi nxa sifuna ukuthi siye-treatwa outside the country lathi sibe ne-opportunity ngoba we fought for this country.
Umnumzana Quality Moyo ongasabona emehlweni uthi kuyadingeka ukuthi amahhovisi anobugoga obadalwa yimpi baphiwe imali ethe xaxa.
ngemva kwehlupho oluvelele ukhona phezu kwama-veterans bona sebebuya babe lohlupho solungezelelwe olokuba lobulima obokuthi kathesi nginje kangiboni kodwa ngikholwa yenalo imali eholwa ngama-veterans kufanele ngiphile layo ngayo le muli yami kungela inye into engayenza kudalwe yikuvela kwabo empini.
Inkosikazi Luckstar Gumbi uthi njengabesifazane abalwa impi enkululeko bancindezele emapulazini ngoba behlezi bekhithwa.
Nathi lama-A1 ukuthi nxa ukuthi yithi esasisemasimini angikhona but namhlanje ama-A1 akhona asiselawo. Mina ngibe le-5 ama-offer letters as it is now, I don't have even iplazi. Thina yithi abanikazi bangikhona esahlupheka kakhulu sigeze egameni abantu bathi siwathile behlupheke ukuthi sithole lawo maplazi.
Umnumzana Gilbert Dube uthi yena ufuna impahla ezaphu ibisele kubanikazi.
Ama-ovisi ayevele ehlakaniphile kwazi ukuthi iland vele yiwadilwelwa njalo yiwade siyifuni. Sicela ukuthi ngayibuyisele abantu labo baphila ngcono abanikazi.
Ngaphandle kwalokhu, ama-ovisi bathi bafuna ukuthi imali yokubhadalela abantu babo esikolo iphume ngokuphangisa. Bathi bafuna njalo izimota ezisuka kuhulumende baphinde bavunyelwe ukungenisa impahla evela kwamanye amazwe bengabhadalanga imithelo yeduty. Umnumzana Albert Ngulube olilunga lekomiti edalele ephalamende ebona ngezomvikela uthi bazahambisa izikhalazo lezi kudalele ephalamende.
Liqinise lelo awusulo khathi singazikhangela ungazitshiyeni ibijana. Kana ungakhangela ukuthi sisefu ngamakhomrisi emaqambeni sonke sasifanana sikhathi esikungane siyachiyana sifuna ukuthi sibuyele emuva sizingabantu lazibanibani singela bandlulo singela ukuthi lo uyaswela lo uyathola.
Abalwa impi yenkululeko laba bade bafuna njalo ukuvunyelwa ukuhlangana lo mongameli welizwe kanye ngomnyaka ukuze bethule izikhalazo zabo kuye mathupha. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Livestock lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela udaba lokuthi sokwedlule umnyaka kudutshulwe kwabulawa abantu abayisithupha libutho ngosuku lwalamhlanje olukamhlaka 1 Ncwabakazi ngemva kokhetho olwedluleyo. Thumelani i-text message ngonombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. EliZimbabwe namuhla lifikise umnyaka ogcweleyo ngemva kokubulawa kwabantu abayisithupha ngamasotsha ngesikhathi betshengisela eHarare besithi iZimbabwe Electoral Commission yayisiphuzile ukwethula impumela yokhetho. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa labanye bathi okudanisayo yikuthi ababulala abantu laba kanye lababulala abantu abaphoze bafika amashumi amabili ngozibandlela kabakajeziswa lanxa ikhomishini eyayikhokhelwa ngumnumzana Halema Mohlante yathi kumele uhulumende athathe amanyathelo ajezise laba bantu. Iningi likhala njalo ngokuthi lanxa sokwedlule umnyaka ukhetho lwenziwe akulalutho uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa aselwenzile ukuthuthukisa impilo kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isikhulumeli se-MDC umnumzana Daniel Mologela lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule onguye osungula lingxoxo.
Ngiyananzelela ukuthi umbuso kaMgabe usungenise phakathi kobunzima obuningi kakhulu. Abantu sebengani sebezibalahlekelwa lethemba lokuthi into zizalunga. Ngokunjalo abantu bajahile kakhulu ukuthi alube into zingalunga ngoba sokuyisikhathi esikhulu kakhulu abantu belokhu bephakathi kobunzima. Yikho kwenza abantu bengani abalakho ukubekezela. Kodwa mina bengisithi mina akulakwehluleka lapha ngoba uhulumende lo okhona nguhulumende omutsha. I-economy ifile, ilizwe bese lifile. ngiyananzelela ukuthi isikhathi amabheri achiphe abuya ngesikhathi sikamgabe, amabhondi abuya ngesikhathi sikamgabe, yonke into embi yabuya ngesikhathi sikamgabe ekuthuleni kombuso kamgabe.
Babamolokela, nango uGawula uyamuzwa uthi inkinga elilayo njenge-MDC ila bantu beZimbabwe ukuthi kalilakho ukubekezela.
Yamangalisa mangisiza ibandla lezana PF namhla selimphika omgabe, ngoba omgabe uhlele isikhathi eside lapha eZimbabwe engomongameli ngenxa yezana PF yona leyo. Iminyaka yonke leyi abantu beZimbabwe bekhala ngombuso kamgabe besithi kumele asuke esihlalweni, yiyo yona leyo izana PF ekade imdikela. Khathesi sebesenza ngathi abasamanzi umuntu wabo. Ma sikhuluma khathesi thina njenge-MDC sithi thina vele siqalisa ukufonywa 1999. Kwaso kuvele obala ukuthi izana PF lomgabe sebehlulekile. Bona balwisa sawina ama-election basiqila. Kaningi silokhe sina ama-election ikakhulu ngo-2008. President Tsvangirai wawina ama-election wathatha inyanga ukuthi bakhuluma ama-results bayatshintsha. So imbali yeZimbabwe ayimelanga ngibalise kubalisa umnyaka omunye kuphela, kumele balwe kusukela 1980. Inyakanyaka eyenzakele eZimbabwe since 1980 yenzwe iZanu PF ikhokhelwa ngomgabe do idu bekhona isikhathi sonke lesi. So i-MDC ithi yona ED and Zanu PF must go, sebehlulekile akula sikhathi sokubekezela, they must go now.
Akusiphe okubili kumbe okuthathu babagawule eselikufezile ongathi sokuthuthukise impilo zikaZulu phakathi komnyaka owodwa lo lisembusweni ngemva kokhetho?
Okumnandago into esezenzile ziyakhanya. One, kuse okokuqala ikulungisa indaba ye-transport ehlihlupha kakhulu kumbothi ku-urban naku-rural, yiko sokukhona osokuphiwe khona abantu sebekwanisa ukuthi bahambe, kodwa lanxa imota zingakayeneli iza kwenyela i-transport engcono. Yikho-ke kusiya phambili uhlelo lwe-transport luyalungiswa kuye bonke abahlaleli emadolobheni lebakhaya. Okwesibili, sizalwisa i-corruption. I-corruption yiyo esilimazayo, ama-sanctions alaluto, but i-corruption yiyo. I-corruption futhi leyi ayikho kuZanu PF kuphela. Ungakhangela lamakhansila, ama-councils akhokhelwa yi-MDC abolile nge-corruption. Amasela akhona kuZanu PF akhona naku-MDC maningi kulapha amaphathi nala amabili nala ezikhuluma ngawo. Asilindeni sibone kuhamba kusiya phambili. And ngokunjalo i-corruption lesiyilwisa kathesi. Abantu abanika isikhathi uhulumende lokho, uhulumende kaMnangagwa, uhulumende omutsha engabalelwa kuhulumende kaMgabe. Ngokunjalo ngithi mina asibekezeleni izinto ziyalunga.
Kumele azi uba uGali ukuthi i-election e-disputa yi-MDC asoye council kumbe ka-MP, yi-election kabani ka-president, yiyo sagqibelezelwa khona. So thina njenge-MDC siyakwazi ukuthi uChamisa wazuza 2.6 million votes, u-ED wazuza 2.2 million votes. So uChamisa wawina nge-400,000 votes. Yinto esiyaziyo njenge-MDC. So amana results ayenza izekilana ngamanga. So yinto thina esitsho ukuthi u-ED waliwa ngabantu beZimbabwe. Yikho thina sikwazi ukuthi ngumongameli weZimbabwe. Siyakwazi ukuthi njengabantu beZimbabwe ukuthini mhlaka 1 August abantu abafaye eHarare ababulawanga ngomunye umuntu ngaphandle kwamabutho eZimbabwe. I-Commission of Inquiry kamuhlanti naye akufakaza khonokho. Up to namhla ama-recommendation aphume ngo-December, uhulumende kaMnangagwa akakwanisi ukuthi alandelele izibopho ezaphiwa yi-commission kamuhlanti. Ngo-January siyakwazi ukuthi babulala abantu abadlula laba bafa ngo-August baze bavala le-internet. So abakafundi lokufunda ukuthini okwenzakala ngo-August kumbe ngo-January, balokhu benjalo belokhu behlukumeza abantu. Uhulumende weZimbabwe ulokhu lodlame, ulokhu elodlakela. Iqiniso yikuthi abantu beZimbabwe bayakwazi ukuthi iZanu PF siyehluleka kudala. Okwenza ibe ilokhu ibamba umbuso ngamabutho, ngamasotsha, isecoup government leyo. Kungela masotsha abakudala yaxotsha abantu beZimbabwe.
Baba Gawule,
lindela ubone uNkulunkulu kasigcine siphila, ukubona ukuthi amasela akhona ku-MDC, kulezi gangi ku-MDC, kulezi gangi kuZanu PF, akulanihlanganiso nalezi gangi. Abantu bonke abaningcolileyo laba kumele bejeziswe ngendlela enjalo. Kungathiwa nxa sokujeziswa abantu lakuthiwa yimpisi zezanu PF, impisi zezanu PF ezivela ngazo.
Akuyigqibe Molokela.
Mina ngithi bantu beZimbabwe isikhathi sokubekezela sesaphela kudala, sokwehlule zanu PF, sokuyisikhathi sokuthi kungena abanye, kuthina kudedelana, sokuyisikhathi sokuthi i-MDC ibe nguhulumende omutsha, uPresident Jamisa ancedise iZimbabwe siye phambili. So hayi, njengoba sekuyi-one year ama-elections atshontshwa, kule ndlela esizazama ukuthi sincedise iZimbabwe ukuthi siye phambili ngayo, ngoba siyakwazi ukuthi nima singasebenza lamaZimbabwe sizawutshintsha umbuso lo wamasela. Siyabonga.
Loke ngumnumzana Daniel Molokela isikhulumeli sebandla leMDC ubekhuluma ecingweni endawonye lelunga lezano PF umnumzana Belief Gawule. Abasakhulayo abasuke eZimbabwe lakwamanye amazwe belanda uhlelo lokuzithuthukisa olweMandela Washington Fellowship bagqibe uhlelo lolu lamhlanje ngemva kokuqhuba izifundo zabo khonapha eMelika okwenyanga eyodwa lamaviki amabili. Baphindela ekhaya kusasa. Si lomunye wabo unkosazana Samantha Espanda. Ngiyakwamukela uhlelo Maspanda.
Ayi ngiyabonga.
Ye be lunjani lolu hlelo kuyini okumqoka okufundileyo?
Uhlelo lolu beluluhle kakhulu. Kulezinto eziningi ngizibonile ezingekho ekhaya. Ebe ngifisa kakhulu ukuthi ngabe lami ngiyakwanisa ukuthi ngikwenze sembuyelile. Kade kukuhle njalo sibe lenye strength finder test esiyenzileyo okuthi uyakwanisa ukuba ukubona izinto ozenelisayo kakhulu lezi izinto ongazenelisiyo. So njengabathungameli sijala ukubamba bamba yonke into, but mbona ukuthi bathi kumele ukhangele khona okukwanisayo and then abanye yibo abasebenza kusekela emsebenzini wakho. So basifundise kakhulu nge-collaboration, lokuthi nxa umthungameli yikuyini okukwanisa kakhulu and then ku-team yakho ufaka abantu abanjani. Sihlangane futhi labantu abaningi abaqakathekileyo. O-Ben Carson, siyamazo yi-surgeon, sahlangana laye. Sahlangana lo-William Kwamkwamba, owayenzelwa imovie yakhe u-The Boy Who Harnessed the Wind. Hey, bekukuhle. Ukuphomba kuba ku-presence yona leyo bekhuluma kusitshintshile kakhulu ngoba kuyatshengisa ukuthi there is a lot of potential ebantwini wonke.
Ekhaya kahle kahle wenzani?
Ekhaya ngingumthungameli we Signs of Hope Trust, ngayiqalisa kumbe ukusungula ngo-2014. Inhlanganiso leyi incedisana labakhubazekileyo, sinika i-information, sinika lama-scholarships abantwana abadef, njalo sivula ama-library ezikolo ezilabantwana abakhubazekileyo.
Mhm, kukhona okufundileyo mpela okuhambelana lokugcinwa kumbe lokuphathisa abakhubazekileyo kumbe ufunde ngobukhokheli nje in general.
Okay, so kuyuniversity esiyabe sikiyo bayasilungisela ama trips esihamba kiyo. So mina ngahamba ezikolo ezinjenge Delaware School of the Deaf. So lapho abafundisa khona abantwana abangezwayo endlebeni. So ngibonile kakhulu ukuchiyana kwezinto esizenzayo kubantwana abangezwa endlebeni lapha eAmerica izinto abazenzayo. So ngaqalisa i-documentary, u-record documentary ngenxa yakhona lokho. So lama footage e-videos amaningi kakhulu emfuna ukuthi ngize ngwa tshengise abantu ekhaya ukwenzela ukuthi sikwanise ukuthi sithuthukise imfundo yabakhubazekileyo.
Oh ngathi wenelisile yini ukuxhumana labanye la share ama notes la nikana ama phone number okuthi baza kunceda in future lawe wenelise ukubanceda njengoba selibuyele emakhaya nje.
Ye kakhulu. Umuntu engisebenza la ku-documentary ngu-Debra ngwe-Nigeria. So sifuna ukuthi siyenze i-exchange summit on education. Sikhangelele abantwana abakhubazekileyo kakhulu ngoba laye uphathana labantwana abakhubazekileyo e-Nigeria. So sifuna ukuyenza konke lokhu sisonke. And then saba lelanga elalifakwe eceleni networking. Njalo lasezikolo lapho sasikhona saphiwa ama mentors yethu thina eDelaware sasile 2 ukuthi uyabe khona oyenza umsebenzi wakho njalo lomunye ofundayo oyabe senza ama subjects ahambelana la wakho. So kungcedile kakhulu, siya exchange ama notes, ngaba interviewer, kwakukuhle kakhulu.
Mhm, hayi siyabonga Maspanda, sikufisela inhlanhla njengoba usubuyela nje ekhaya.
Hayi lami ngibongile.
Aha, uSamantha Spanda ngomunye waba kuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Lizwile njalo esithi ungumkhokheli wenhlanganiso ye-Signs of Hope Trust. Ubekhona pha emsakazweni we-Studio 7 na. Ukuziphetha ke ebezihamba phambili ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Inengi selisole uluhlu lwesikhwama sendleko kahulumende i-supplementary budget ethulwe ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ePhalamende namuhla. Kwanele Mthwakazi kayihlukane olivalelisayo ngontungamile inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.